Zvikoro zvizhinji munyika, kunyanya zvemabhodhingi, zvakakwidza zvakanyanya mari inobhadharwa pakotoro yoga yoga pakupera kwesvondo mushure mekuita musangano nevabereki vachivaudza mari itsva dzinonzi dzibhadharwe nechimbi chimbi. Amai Endrance Takaedzwa, vane mwana anodzidza paZimuto High School, vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekwidzwa kwemari yechikoro uku.
Isusu nyaya yefizi yakatotiomera because kukwidzwa kwayakaita hazvipindira nemari dzatiri kuwana. Saka tisiri savabereki tichaiwanepi. Zvinoreva kuti vana vachatodzoka kumba kana kuti vachatofa nezhara variko. Todzokera zvekare kuya kwokuti wana womufumi ndiye anoenda kuchikoro, mwana womuromba achigara kumba. Hurumende kana yakakwidza chifizi ichitendera zvikoro kuti zvikwidze fizi, vatirwadzisa isu tisingawani mari inokwanirana.
Amai sungano zvaraibwa nashe vanoti hurumende yaifanira kuti vashandi vawedzerwa mari vasati vawedzera mari yechikoro sezvo vave kuomerwa neupenyu.
Kukwidzwa kwemitengo yemaschool fees hazvina kumira zvakanaka nokuti ukatarisa chekutanga chaicho mari inotambira mushandi haina chayakawedzerwa ndiyoyo kana iri 200 chikoro chokwa chakwidzwa ne 65% kureva kuti inini somubereki ndine vana 3 kana 4 ende kunofiwa vana vehama. Zvinoti mana hazvisi justified zvachose chose. Apa tichangobva zvemback to school mabhuku ari kudhura, kavha chairo chairo rimwe chete inenge richinzi $50 unoda kukavha mabhuku emwe kana 21. Saka imari iyoyo ichibva futi paka 200 iko kayakandotambira.
Mashoko yanotsindwa navatichaona chihwani vanoti havachazive pfumo rovo baya.
Haisa hatigoni kuwirirana nazvo izvozvo nokuti nyamwe nesoo mari dzacho hatina kwatogona kudziwana, hatina kuwedzerwa kana mari kwatodzihora. Dei vakagara vataura papa vatakabhadhara madhipozits dei tisinakisa vana vedu ipapo. Apa vavada kushandisa advantage yekuti takatobhadhara dzimwe kuti vaidzosava inenge isingadzoseki. Saka zvakaoma because inesoo mari yacho hatina.
Asi vezvikoro vanoti vakakwidza mari yechikoro nekuti mitengo yezvinhu zvose munyika yakakwira. Zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari pakotoro imwe chete nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu kusvika pamakumi masere kubva muzana. Mabhodhingi mazhinji aibhadharisa mari dzinosvika mazana makumi manomwe kana masere, zvinoreva kuti iye zvino vabereki vava kubhadhara mari inopfuura chiuru chemadhora. Zvimwe zvikoro zvakaita seGokomere, Pamushara neSt Andons nezvimwe zvakawandawanda zvemabhodhingi zvakawedzerawo mari musi wemugovera apo vabereki vakadeedzwa kumusangano vachishanyira vana vavo. Mumwe mukuru wechimwe chikoro akaramba kudomwa zita rake achiti bazi redzidzo harivabvumiri kutaura nevatori venhau. Akati vakakwidza mari nekuti mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yakapa kuti mitengo yezvinhu zvose munyika kunyanya chikafu iwedzere zvakanyanya. Vemabhodhingi vanoti mari yakanga yabhadharwa nevabereki pakuvhurwa kwezvikoro ndedzemadhipoziti, nekudaro vanofanira kuwedzera mari vakatadza vana vanodzingwa zvikoro. Pachikoro cheZimuto panonzi pakaita bopoto pamusangano wekuwedzera mari apo vabereki vakarambira vakuru vechikoro vepo vachiti ivo havana kwavanowana mari yekuwedzera. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo munyika vapo mavhima kuti varipe pfungwa dzavo pazvichemo zvevabereki. Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinopindwa nevana veshoroma zvinonzi zvakawedzerawo mari uye zvave kuda mari yekunze kunyanya madhora ekuAmerica. Mumasvingo, zvikoro zvakaita seRiverton neKyle College zvevana veshoroma zvave kubhadharisa mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica. Zvimwe zvikoro zviri zvemabhodhingi zviri kuwedzerawo mari uye zvimwe zvacho zvichiwedzera kakapetwa kaviri. Nakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.